Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 11/2025. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirane neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra 2025. Vamwe vagari vekwamurehwa vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachitengesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti harisi kuzotambira urongwa hwakaitwa nehurumende wekuti kuwaniswa kwemvura muguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Nemusi wechina, kanzuro yeHarare yakatonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe nekambani yekuChina yeHangzhou Liaison Technology chakanangana nekusimudzira kuwaniswa kwemvura muguta iri. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCRA vaRuben Akili vanoti hurumende yakatora danho iri isina kutanga oyanzwa pfungwa dzevagari. Hurumende yakazivisa kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura muHarare, Bulawayo neVictoria Falls dzichaiswa mumaoko emakambani akazvimirira kuitira kuti kuwaniswa kwemvura kuwedzerwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvekutongwa kwematunhu iro riri kutungamira urongwa uhu. Tanga tisati tanzwawo divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi sezvo meya veguta iri vaJacob Mafume pamwe nemutauriri wekanzuro vaStanley Gama vanga vasati vapindura mivhunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mutevedzeri wameya vekuBulawayo vaEdwin Dlovu vakaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwawo nehurumende nezveurongwa uhu kunze kwekungounzwawo kubva mumadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili pamusoro penyaya iyi.
Sesangano rinomirira vagari veHarare tingati isusu tagara tisingawirirane nepfungwa yekuisa nyaya dzemvura kune vanhu vanozvimirira voga kana kuti yatinoti pachirungu privatization. Privatization mukacherechedza kune nyika dziri kuitwa kungava kana kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica kunana South Africa haina tingati payakaratidza kuti inoimprova water service delivery kana kuti kuimprova mawanirwo emvura. Naizvozvo tingati pfungwa iyi ipfungwa iri kuita zvekuti pamwe kumbunikidza vanhu nechikonzero chekuti hapana pakambohuyiwa pachibvunzwa vagari kuti muri kuda here kuti mvura iiswe kune vakazvimirira voga. Tingati tikatarisa Harare, nyaya yekushaika kwemadhamu emvura acho hapatorina yekuti anounza mvura. Mukacherechedza harava dhemu neseke dhemu hamuna mvura. Naizvozvo kanzuro yeguta reHarare yakatozomisa michina nekuti hapana mvura yacho. Sakana tikaprivatiza mudhamu musina mvura tiri sisi kuprivatiza kuchaunza mvura asini tinogona kunge chio tinonyiderana.
Tiri kunzwa iyo hurumende iri kuti ine madhamu mairi eHarare muchekeranwa nekunzvi achange achizowanisa guta reHarare mvura. Imi muri kuchema kuti hakuna madhamu.
Mukacherechedza kana tikatarisa nyaya yekunzvi mvura inozobva inobva kukunzvi ichiuya kuHarare uyezve nemuchekeranwa, mukatarisa tingati mvura yacho inonzi inozouya haikwanisi kuti ikwane ndozvandata ore ngozi kunji kana matorora avanoita vanotaura ivo vachiti kunji inogona kuwedzera dzinenge 200-250 megaliters. Saka naizvozvo 250 megaliters vachiwedzera pamvura iripo kekare iyo mvura yacho iritodiwa i1200 megaliters. Saka nyaya yekupresentiswa kwemvura ndakuramba ndichidzoka panyaya nechikonzero chekuti hurumende ndoine mutsedzekete mukaverenga muwater act yekuvaka madhamu. Saka naizvozvo madhamu aya kana tati zii hurumende yavaka dhamu yebvayati tava kuprivatiza zvaakuita kunge tava kusarenda propati hurumende kune vanhu vakazvimirira voga.
Asika vakili, hurumende iri kuti makanzuru akundikana kuwanisa vagari mvura. Zvinove zvamuri kutaurawo kana kubvuma imise vagari kuti kune dzimwe nzvimbo dzatove nemakore dzisina kumbosvikwa nemvura. Pane chinganzi chaipa here kana mazowaniswa anokuwanisa emvura?
Inini ndiri kuti baba Jonga, pakanzi mvura yaakuuya, kuwaniswa kwemvura inini muri kufungidzira kuti inini kukauya mumwe munhu mvura ichawanisa. Asi ini ndiri kutaura mundaramo yekuti munhu ari kunzi achawanisa vanhu mvura uyu niyopizi yake ndeyeprofita. Saka naizvozvo mvura inenge isisiri affordable ndochekutanga. Chechipiri, mukacherechedza kanzuro ndo pamuenzaniso wekanzuro yeguta reHarare iyo iri kunzi kuprivatiza kanzuro yeguta reHarare. Kana vanhu vachikwereta vanoshandisa zvinhu zvavainazvo. Saka zvinhu zvainazvo Harare infrastructure yemvura yaitorinayo inotoishandisa pamaborrowing power kana kuchikwereta. Saka tikatarisa mvura tingokumbidzira kuti vaprivatiza vachaita kuti mvura iuye atingi tinenge tinyeperana. Zvakambotaurwa mubaba Jonga kunzi tikaisa maprepaid water meters mvura inoimpruva. Naizvozvo izvozvo mvura ikaimpruva here?
Avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runomirira vagari vemuHarare reCRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika kana yakatora matanho akakodzera anosanganisira kugadziridza bandiko revanozvishandira pamwe nekudzikamisa mari yemunyika yezigi. Vagwanyanya vanoti hurumende inofanirwa kuti gore rino itungamire mberi pakushandiswa kwemari yemunyika vachiti kugadzikana kweupfumi hwenyika hakuitiki nenguva pfupi. Ngatidzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Yekurusana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyayazve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku. Zvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende, zvisungo zvekusunga iyo mari yenyika kuti itangonzi nje, nekuti mari murawo wayo ndeyekuti haifani kungonzi nje, haiwanzi sejecha nekuti inokosha. Ndozvinotaridza kukosha kwemari, ndotsunga yauya nebhanga guru rehurumende. Saka izvi nezvimwe zviri kuitwa nemubati wedu wehomu wenyika zvekuti mari yedu yenyika dai yachiwana kutsvadzikwawo zvakanyanyisisa nekushandisikawo zvakanyanyisisa kunyanya pahurumende, ndo zvatinotarisira kuti zvichatifambisira nyika yedu zvakanaka nekudzoreredza paya pakanga parasika, pakanga pakuda kushata panyaya dzedzikamo dzikamo takanga tinayo pamwaka yapfuura apa tiri pazororo redu. Saka tinoda kuti zvirambe zvichitaro zvichindirira mberi, asi zvondobatsirwazve nehondo iri kurwiwa iyi, hondo yekurwisana nekupinda kwezvunhu zvisina tsarukano pamabhodha edu nekutengesa kwevanhu zvunhu zvasingabhadhari mitero nekuti zvakonzeresa kuti makambani edu mahombe atinobhadhara mitero neanotibatsira zvakanyanyisisa pazvishandwa zvenyika.
Nyaya yemari yemunyika yezigi yamasimudza vagwanyanya, vazhinji vari kuti dambudziko riri kutangira pakuti hurumende haisi kutambira mari iyoyo. Zvinhu zvamungaona zvichishanduka here muna 2025?
Zvinofamba neurongwa hwazvo. Hazvikona kungoti hurumende yongomuka zuva rimwe chete yaya kuti ndoda kuti mari yangu yese yandinotambira inge iri yemazidhi. Ndosaka chinzi rwendo, ndosaka vachitaura zvedidolarization roadmap. Saka hurumende yakavimbisa kuti tichange tichipamba neurongwa hwekuti panhano yoga yega yatinenge tichikanda tinenge tichiziva kuti tine shanduko pahurumende yekuti tinoda kuwedzera uwandu hwezidhi hwatinotambira nekuda kwatinoita mari yedu yezidhi. Vakatotanga pamwedzi mitatu yapfuura iyi yemitero yapfuura iyi, hurumende yakatoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinofanira kubhadharwa nemari yedu yemazidhi.
Gorera pera takaonawo mitemo yakawanda inganzi muchirungu ma statutory instrument achisimudzwa zvikuru kunyaya yemari. Vazhinji vari kuti mitemo iyi havasi kuzoona kushanda kwayo kana kuti pundutso. Zvii zvamungajekesa kana kutsanangura?
Takaura wana ndikati rwendo atigoni kusvika nezuva rimwe chete. Vamwe vanotarisa kuti shanduko inova nezuva rimwe chete yeupfumi hwenyika. Upfumi hwenyika haugoni kushanduka nezuva rimwe chete kana nyika upfumi hwayo hwadonha. Zvinotora makore akawanda chaizvo. Ndosaka paine pfungwa chaiyo yekuti pavision 2030 maonero wa 2030 zvitori nemakore anosvika gumi nemaviri nechidimbu chemakore.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazana chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwanyamutumbu kwamurehwa mudunhu remashonaland east vanoti vava kuwana cheuviri kuburikidza nekutengesa mango dzakaomeswa. Nunura Ijena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vave kuwana raramo yakanaka nekutengesa mango dzakaomeswa sezvo vanhu vakawanda vari kudzifarira zvakanyanya uye vasiri kurasikirwa nemango dzavo padzinenge dzaibva vasina kwekuzvitengesera dzisati dzaora. Mumwe ari kutengesa mango dzakaomeswa idzi vainnocent Kambeva vanoti vanowana mari inosvika madhore ekuamerica zana nemakumi mashanu pasvondo vari vatanhatu nevamwe vavakadzidziswa navo kuomesa mengo.
Mari yatinowana isusu ingati pasvondo patimeja ega aitingi pasvondo tinogona kuita zvekuma 150 to 200.
Vakambeva vanoti vanotora mango dzavo nedzavanotenga munharaunda dzinenge dzaibva vomenya nekudzicheka-cheka vozodziyanika kuti dziome pazuva kana kushandisa muchina wekuomesa mango idzi wavakapiwa nebazi rehurumende rezvekurima. Kana dzichinge dzaoma vanoisa mango idzi mumapaketi emumapurasitiki. Mango idzi dzinenge dziine huremu hwemagiramu makumi mashanu vachitengesa chipaketi chimwe chete nedhora rimwe chete rekuamerica. Dzimwe nguva vanoisa mango idzi mumapurasitiki mahombe dziine huremu hunoita kirogiramu imwe chete rinotengeswa nemadhora gumi ekuamerica.
Kana ari makages toita $10 tikanga tazonegoshietawo tobvumirwa pa8-9.
Vakambe vanoti chikuru chakakosha kuomesa zvakanaka kuti dzisazoora.
Munomwe aisa pamatebhosi, taisa pamatebhosi tochiharvesta totsiya dzombopora bhosi hatitenderwi kuti dzise mapurasitiki dzichineka kudziya dzinozomukira zvakare.
Sangano refavet bv rekunetherlands ndiro rakadzidzisa vagari maomeserwo anoitwa mango. Mumwe akatanga kudzidziswa kuomesa mango vanobet mujuru vanoti vari kuwana mari iri kukwanisa kuraramisa mhuri yavo.
Mengo dziri kutibatsira nekuti tirikutokwanisa kuchengeta mhuri kukwanisa kuti vana vaende kuchikoro.
Asi vanoti vanoshuvira kutengesa mango dzakaomeswa idzi kunze kwenyika kuitira kuti vaone mari yakawanda.
Tirikutodai takwanisa kuwana mamwe mamakets kuti zvinhu zvedu zviitifambe.
Mumwe anotengesa mango dzakaomeswa vadivine mukarakate vanoti vanofara kuti vave kutengerwa mango dzavo pedyo nepavanogara. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri vachishanda nesangano remusoro muchena rinodzidzisa madzimai mibato yemaoko vachishandisa zvowanikwa zvemunharaunda Muzvari Spekuleni Mujuruki vanoti chikafu chinovaka muviri chinowanikwa mumichero isina kuomeswa neyakaomeswa chakangofanana zvichienderana nemaomeserwo anenge aitwa michero yacho.
Kayanikira mushedhi inopinda mhepo inochengetedza manutrient neflavor yechikafu.
Asi vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka kuti bazi rezveutano reongorore nyaya dzeutano kuvanhu vari kugadzira zvekudya kuti pasaite zvirwere.
Utsanana hunofanira kunge huri hwemhando yepamusorosoro. Vaneva vangava gadzirira mafekitura neutsanana wekutoti kana munhu achipinda imomo pane maminimum requirements panyaya yokuchena kugeza uniform dzebasa. Izvi zvinhu zvoda kuti hurumende ipindire ichibetsera mavillagers. Vatoita initiative yakanaka, vati vava kuda hurumende kuti ibetsere panyaya yekudzivirira zvirwere. Panotori nemutemo kare iripo panyaya dzemafood handlers. Vanhu vanofanira kuzamaniswa pagore pagore.
Zvirongwa zvekuomesa mango zviri kuitwa kwaMutoko, Zvimba nedzimwe nzvimbo zvichitsigirwa nemasangano ekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare kumbirai mashingaidze vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuTexas, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata imo muno muAmerica uyezve nemabasa avari kuita kubatsira mamwe madzimai kumusha.
Inini pandakasvika muno muAmerica ndakauya ndichiuya kuzoshanya, asi nekuya pandakaita ndichiuya kuzoshanya ndakazoonawo mikana yekuti kune mabasa anobatwa nemadzimai muno ari kuitawo kuti vanhu vaite kamari kavo. Ndokandakangoona kuti regai ndiitewo mari yangu ndiri muno chiitawo mabasa ekare. Kana ndichiti care, maybe vamwe vanogona kufunga kuti care kuita sei, asi ndakapinda mufield yezveutano.
Asi muri kumusha kuZimbabwe maibata mabasa api?
Inini pandakanga ndiri kumusha ndiri kuZimbabwe, basa rangu ini ndiri mutori wenhau, ndakatrenwa journalism and media studies, ndikazoita degree mass communication and media studies. Saka pandakauya kuno kufunga kwangu ndaifungira ndikushuvira kuita masters development studies kana kuti international relations. Ndozvandanga ndichishuvira kuita ndiri muAmerica, asi pari zvino ndakanzwa kuti mukee mune mari, saka ndoma ndakabvini ndichitsvaga mari yangu ndiri.
Zviri nyore here sechizvarwa chinobva kune dzimwe nyika dzakadai seZimbabwe kuti uye imo muno muAmerica uchitanga basa uri pasi pasi, asi iwe uine mapepa ako ane basa ramakadzidzira sekutaura kwamuri kuita kuti muri mutori wenhau?
Hazvisi nyore nekuti uri kusvikotanga zvinhu zvese zvandakatanga kuita pandakaenda pandakatanga kuenda pandakanosvikira zvese zvandakaita zvaive zvitsvakwa ndiri. Asi kuti inini hangu ndira mai vangu passed on 2022 and ndakambovachengeta vachengeta varwara nechirwere chegomarara checancer. Saka ndozvakandipoka mukana, asi tazoya kunoku zvakatisiyanini nekuti technology iri kunoku yakasiyana, maitira vanoita zvinhu zvavo kunoku akasiyana. Saka unotozoona kuti unenge uchidzidzira zvinhu zvizhinji zvinenge zviri zvitsva kwauri, asi zvinoita kuti zviite nekuti tiri vanhu vari kumusha vane kakushaya, saka kukazoona kuti mikana kwezvinhu zvikwanisiro zvinoita kuti tikwanise kushandisa ndozvinokupa kuti zviti senge zvaita sekunge zviri nyore, asi hazvina kunyanya kupfara.
Munoshanda here nemamwe madzimai ari kumusha kuZimbabwe? Shuwiro yenyu ndeyi semudzimai?
Ini chishuwiro changu ndiri munhu akagara achida kusumudzirawo mamwe madzimai nekuzvisumudzirawo semukake. Zvandanga ndichishuvira kuita unenge uchida kuti ukurudzirewo mamwe madzimai kuti vasagare vakanzvanyiririka vari kumba, kana vaine mikana nekuuyawo kumaplaces akaita seki kunoku ukauya, nekuti mari dzacho dzatinotambira dzinenge dzakawanda, unokwanisawo kusumuka ukakwanisawo kuitawo chimwe chinhu kumba. Nekuti ini panguva diki diki yandatouya kunoku yandatokwanisa kushanda pamari yandakatoshanda, kungoti zvangu inini zvinhu zvishangu zvizhinji zvandanga ndichiita kumba ndanga ndakapedza kuita. Saka handina zvizhinji zvandandichishuvira, asi pane vandaida kubetsera nyange vamwe vana vandaida kuendesa kuchikoro, nyange vamwe madzimai andaida kubetsera. Ndakatobetsera panguva diki diki yandagara ndisati ndasvipfuura mwedzi mupfumba, but within that short period before 6 months ndakwanisa kutobetsera vanhu vandaida kubetsera zvandanga ndisingambofi ndakakwanisa kuita ndiri kumba. Makore esai ndaingoshuvira muupenyu hwangu kuti ndakuendesawo vamwe vana kuchikoro vasingagoni kuenda kuchikoro, ndakubetsera vamwe vakadzi vari abused, vamwe vakadzi vasina zvinhu nemastati, asi ndakatokwanisa kutobetsera vakadzi vazhinji so far vandikwanisa kutestify vari kumba kuZimbabwe. Saka ndikutaudza kuti kana kuri kunzi ndazowana mukana iwoyo wekuti ndazviempower kusvika pastiji yekuti ndadzokera muprofession mangu ndikakwanisawo kuwana mari inotenga, ndikakwanisa kuonawo mukana wekuenda kana panga vepamhepo ndichitsvaga vanhu vangu vandinowana ivavo ndichivabetsera. I think chishuwo chemwoyo wangu chekuti nerimwe zuva ndinokwanisa kuzosvika pastiji iyoyi yekuti ndakutoziva kuti ndine vanhu vazhinji vandakakwanisa kuempower kusvika pastiji yekuti hatirambi tichingotarisirwa pasi sevanhu kungonzi vanhu vakaenda kudiaspora kuti vanhu vakaita sei, nokuti ndandishuvira hangu kuzoti upenyu hwangu hwese ndichararama ndiri kudiaspora. Nerimwe zuva ndozova kuti pamwe ndaane 8 years ndichadzokera kumba, asi ndine chekutarisa kumashure chekuti ndakaita icho nechocho zvinechocho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Gamchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuita hurukuro pamusoro pedambudziko rekuti vana vadiki vari pasi pemakore 10 nemasere vari kuita zvepabonde nevatyairi vemagonyeti vachibhadharwa nevatyairi. Kuti tizeye nyaya iyi, tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reSouthern African Development Community Truck Drivers Association vaEdward Muchatuta. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nenyaya yedambudziko iri.
Vajonga, shoko ramakanzwa iri nderechokwadi, uye tine tsvagurudzo yatakaita seboka inoratidza kuti dambudziko iri rakatokura kupfuura rekukazungura bhodha. Nekuti kana kuri kusaidhi rekuZimbabwe, murodhi yekubva Bulawayo zvichienda Victoria Falls, dambudziko iroro ratekeshera kumisha iri pedyo nemigwagwa nezvitoro zvikuru zviri munzira imomo zvakasangana neMurupane, tenda Jocholo, tenda Mavare, tenda Gwai, zvichisvika muhwange ana St Mary's nemamwe nzvimbo dziri panharaunda iyoyo. Ukada kuzvitsvagurudza yacho unoona kuti vanava vari kutokonzerwa nemamwe matambudziko pamwe vanenge vachisangana nawo kumisha ari kupa kuti vauye mumigwagwa.
Tinoona kuti kune madzimai anotengesa muviri wakawanda kwazvo vechikuru. Sei vatyairi vari kumhanyira vana vadiki ava vamuchatuta?
Chandinoona chiri chikonzero chikuru ndechekuti vatyairi vanoona kuti vana vadiki ndivo vanenge vasingavapinze munjodzi munhau yezvirwere zvepabonde, nekuti vanenge vaine fungidziro inenge iri mupfungwa mavo yekuti vana ava vazhinji pamwe vanenge vasati vasangana nevarume. Uye mukaona vatyairi vakawanda vari kufamba munzvimbo idzodzi, vanenge vari vatyairi vanobva kunze kwenyika. Kungoti pamwe mungange musingazvizive, mugwagwa weVictoria Falls Bulawayo, matraki magonyeti anoloda kumamines ari muhwange pazuva anopfuura 300 mazana matatu pazuva. Saka zvoreva kuti varume mazana matatu vanofamba nzira iyoyo. Pavarume mazana matatu ipavo pane mukana mukuru wokuti chikamu nepakati chevanhu ivavo chinogona kudaro chiri chevanhu, wokuti avazive zvavari kuita izvi kuti zvinozosvitsa papi pautano hwavo uye pautano hwemwana wavari kukanganisa upenyu hwake.
Imiwo sesangano rinomirirawo vatyairi, zvii zvamuri kuitawo kupa dzidziso yekuti vasiyane netsika yekuti vange vachienda pabonde nevana vadiki?
Tinoedza nepatinogona kupa chenjedzo nerudzidziso kuvatyairi, nekuti tinowana nguva yacho yekuti tikwanise kutaura navo. Vanomboungana pamabhodha uye zvoenda kwavanonoloda kumamines avanoloda akasiyana-siyana ari muhwange. Pane pavanoungana pamwe pacho togona kutaura navo. Pane dzimwe nguva tinototi tikatoona kuti munhu ari mutraki angaite wezera rechidiki, tinotomanikidza mutyairi iyeye kuti aburitse munhu iyeye, uye tinotomumanikidza kana kubvunza mwana wacho kuti une makore mangani. Asi hazvizi nyore nekuti tinenge tisiri vanhu vemutemo. Authority yekutanga mubereki. Vabereki vazhinji vari kunze kwenyika, zvikuru muSouth Africa, vari kusiya vana vaye, vamwe vachigara vari vega, vamwe vachigara nanasekuru nanaambuya, uye nevamwewo vanenge vachishaya vari kuzoona kuti vakwanise kuendera neupenyu hwekuraramwa nevamwe vana, voitsvaga sei mari yacho, vanoenda mumugwagwa. Asi aya maauthority vatataura vese vakuru vehurumende yenharaunda iyoyo havana chavari kugadzirisa kuti dambudziko iroro ringakwanise kudzikira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano ravatyairi vemagonyet reSouthern African Development Community Truck Drivers Association vaEdward Muchatuta muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Muchikamu chedu chekutandadzana, apo vakawanda muchikamu chezvemitambo vari kufarira danho rehurumende rekuisawo parutivi mari yakanangana nekubatsira budiriro yezvemitambo mubhajeti regore rino. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ibatane nevanoita zvemitambo ava kuitira kuti chikamu ichi chisimukire. Mutori wedu Naupas Mondlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anogara kuchitungwiza munashe Chitsiga anoti anofunga kuti chirongwa ichi chichavasimudzira.
Zvinoona vandudza basa ravanobata munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana nekuti vanokwanisa kunge vachitenga midziyo yekushandisa inoenderana nebasa ravo tirive rakavandudzwa zvakanakisisa.
Imo nyanzvi inongorora nezvemitambo yakazvimirira vachishandawo nesangano reAvusheni vaHenry Madakadze vanoti tarisiro yavo kuona vatambi vose vekumaguta nekumaruwa vachisimukira.
Zvinosumudzirawo kunyanya vari kumapfanya. Takatarisa nzvimbo dzinotarisirwa pasi dziya dziya. Tinotenda kuti vanoita nezvemitambo iyi yakasiyana-siyana vanoita zvokuimba, vanoita zvokutambawo vachitadzawo zvinyakare zvedu necouch yedu yekunoku. Zvinobetsera pakuti vatange vachibudisawo mitambo yavo zvizobetserawo kunyange panyaya dzekuwanawo chehuviri.
Asi nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira vachishandawo nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanotiwo hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe kutsvaka mari yakaisa mubhajeti iyi.
Harisi kukwanira vanhu vese vakati vanga vachida mari zvichireva mapazi ehurumende. Ndoo zvatakatsanangurirwa negurukota renyika. Pane mari dzakawanda atingati malikages. Saka ndinofungidzira kuti dai hurumende yanga yakwanisa kuvhara malikages iwawo zvaizoita kuti bhajeti redu ringe richikurawo.
Vachitaura neStudio 7 vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvinhu munyika zvakaomera munhu wose kusanganisira vatambi.
Kusaita zvakanaka kweikonomi kwakakonzera kupfupfudzika kwezvemitambo. Munhu haangatengi chivezwa iye achida kutenga chingwa chevana.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vaudza Studio 7 kuti vanoda kubatsirwa vanofanirwa kunge vakanyoresa zviri pamutemo nekanzuru.
Tukukurudzira maartists kuti huyai muregister kuNational Arts Council. Maartists achange akaregister nesu ane zvakawanda zvavachange vachiwana.
Hurumende inotarisirwa kuzotsigira pakuvakwa kwedura nemusha zvinochengetedza tsika nemagariro kuburikidza nehomwe yenyika gore rino. Zvivakwa izvi zvinosanganisira National Culture Village, Kanyemba Arts and Culture Center pamwe nenzvimbo dzinoitirwa mitambo yemafirimu kumaguta makuru eHarare neVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirani neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra-2025. Vamwe vagari vekwamurehwa vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachidzitengesa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com.
Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 zibandlela 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zithu kufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Izakhamizi ziphe imibono yazo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngemva kokuba uhulumende eyazise ukuthi usezafaka umsebenzi wokupompa amanzi ukubalwa kwamamitha lokuhlawulisa imali yamanzi ezandleni zamankampani azimeleyo. Ekhuluma lentathele izindaba umphathi ntambo ogatsha lokwakhiwa kwezabelo olwe-local government and public works, umnumzana Daniel Garwe, uthe lokhu kuzaqala ukwenziwa emadolobheni amathathu athi iHarare, Bulawayo le-Victoria Falls, njalo isinqumo lesi sithethwe ngenhloso yokuqeda indubo zamanzi emadolobheni la. Umsebenzi wokupompa amanzi okwakhathesi usezandleni zamakhansili. Iziphathamandla zekhansili yeHarare sezilobelane isivumelwano sokucenga amanzi lenkampani yeHangzhou Liaison Technology yakwele China emelwe ngeHelcro Electrical eZimbabwe. Kulotshelwane isivumelwano lesi ngolwesine esisekelwa nguhulumende. Akwacaca ukuba amanye amadolobha azakwenza okufanayo kumbe hatshi. Umsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi uhulumende wathatha lesi sinqumo engabuzanga imibono yabo njalo abakatshelwa ukuthi lokhu kuzakwenziwa njani.
Sibuzile uminista ekukhuluma sakubona la kumabonakude ukuthi uhulumende uthi sekufuna amanzi aprivatize abanje inkampani ezizimeleyo. Thina njengedolobho lakoBulawayo ebesivele uhlelo besiseluqalisile ngolokuthi i-department yamanzi siyimise ibe yodwa ngoba inhlanganiso ezincedisayo ngezimali ukuthi sithole amanzi sithi yona sifuna i-department yamanzi and sanitation ime yodwa ukwenzela ukuthi nxa iphathisa ngezimali imali lezi zingavelimento azingene kwamanye ama-department. So yilo hlelo kade sikile besisakhangela indlela esingalofaka ngayo le ndlela engenza ukuthi amanzi angaduli kwizakhamizi ngoba amanzi asilungelo abantu bale lungelo ukuthola amanzi yikho ke amanzi akumelanga igore.
Nxa sesikhangela isinqumo sikahulumende lesi libona sengathi usizo ebeseliseduze ukuthi liluthole kudaba lwamanzi lungaqhubeka lungena nxa amanzi esesezandleni zamankampani asebenza ezimele.
Ye, ngisisalindele ukuthi sibone imodeli ngesilungu uminista athi izasebenza ukuthi nxa kuthiwa amanzi azaprivatizwa imodeli yangkhona izabeme njani. Njalo how private will be those private players. Yikho sifisa ukuthi sikubone ngoba in kesile le water utility. I water utility ibe within council, controller i council, ama councillors abe le CEO kwenzela ukuthi sinqabele ukukhwela kwentengo yamanzi kakhulu okuzashiya izakhamizi zakobulawayo zingasenelisi ukuthenga amanzi. Yikho-ke imodeli le ekukhulunywa nguminista asekayiboni ukuthi izabe yime njani.
Udaba lolo lizaluphatha njani njengomansipala? Alusoze luphazamise na ukusebenza kukamansipala kobulawayo?
Sisalindele ukubona ukuthi uhulumende ayethule indlela acabanga ukuthi udaba lwamanzi department yamanzi kumele isebenze ngayo, sibone ukuthi-ke uzulu imthiya ngaphi. Okwesibili, singananzelela i-department yamanzi singathi i-cash cow yama-local authorities ukuthi sithola imali kakhulu nxa abantu bebhadala-ke ama-rates yamanzi kakhulu. Yikho-ke ukusustaina i-council ama-department wonke. So sizakukhangelisisa-ke sibone ukuthi lolo hlelo kumbe i-proposal evela kuminista izathiya ama-local authorities eme njani. Yikho-ke sekugcine kukhuluma uminista-ke i-rollout yangikhona kathi kayiboni ukuthi uhulumente usilisa ukuthi kubambeke njani. Kodwa-ke thina nje edolobho lakobulawayo bese siqalisile westepa ethu sisebenzisana-ke nenhlanganiso ikhampani okuthiwa i-VAY e-Netherlands ukuthi sibone ukuthi ugatsha lwamanzi edolobheni lungama lodwa lisebenze njani ukuze-ke si-attract-e funding sithole izimali zokuthi zisincediseke kudaba lwamanzi.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakwabulawayo ubesecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule uthi isinqumo lesi silakho ukuphathisa ukulungisa udubo lwamanzi.
Okukhona Ncube kuyindlela engingathi uhulumende aseyikhangele ukuthi yenziwe ikakhulu nxa kusethulwa nguminister we-local government. Bathi uhulumende nxa ekhangela ukubona angani ama-councils asehlulekile ukuthi egcwalise izifiso zabantu ikakhulu endawo edabeni lwamanzi, ngoba kwala kunje nje amanzi ahleze ehlupha sonke isikhathi. Njalo amanzi kugcina abantu benikwa amanzi angahlanzekanga ezikhathini eziningi, njengokuthi kuya kube lama-outbreak emkhuhlane ethile kuthiwe wabangelwe ngamanzi. Amanzi akhona kapurifyanga okufaneleyo ukuthi abantu balo kuze amanzi akhona kumele aqale abhoyilwe. Yake yonke into enjengayinaleyana, konke lokho kukhombisa ukuthi ama-councils ayabe ehlulekile. Ngokunjalo mhlawumbe ingathi ama-councils siyabese singani sesi-politicize into yangkhona, kodwa but okuliqiniswe ukuthi ama-councils abe sehlulekile kwamfana ukuthi aprovide amanzi ahlanzekileyo, amanzi ehlale khona ebantwini. Ngokunyikonthi ugovernment sesithi kungcono kudingwe private companies ayo azarana uhlelo lwamanzi lolo. Singazi ukuthi ekuqaleni konke into yonke nxa abantu bengakabe yazi ukuthi izabanjani, babengayazi ukuthi kwesukasuka ukuthi ithi nxa isiyenziwe nxa mhlawumbe laba abantu asengabona khona isisiba lebhedeni ebantwini, sekusiba lezimali ezinkulu sekumele zibhadale, kube kade ngxa ama-councils lawo ebhadalisa imali eziphansi. So-ke khonaphana yinto emele ukuthi abantu ibonakale ukuthi iyinto engeke ilimaze yini abantu nxa ku-privatizewa kusenzwa njalo.
Nxa abe ekhansili kumbe umsekeli kameya wakobulawayo esithi labo bakuzwele emaphepheni babagawule, akusoze kube luduba na ukuthi uhulumende uthethe isinqumo engazange ekhulumisane laba yibo akabakade bephatha amanzi kanye lezakhamizi?
Inhlelo ezinjengalezi ngiyangithi zithande ukuthi zike ziyefika lebantwini, abantu baboniswe. Hey bantu, imihlangane nalani iqakathekile ugatsha lolwana lwe-local government lule bhodi yalo, okuthi kwesikhathi kumele kuqakathekile ukuthi bexoxisana lezakhamuzi. Bakithi siyakhangela lapha njengohulumende amanzi yenu eliwatholayo wathola kwesikhathi nzima sokulani, but singangenisa laba abazimele bodwa ama-companies la, engenza kube lobungcono lobu lalobu lalobu lalobu. Kukhulumisana lezakhamuzi, kwe-engage izakhamuzi before kungakathathi unyathelo elinjengalelo. Mbonani kuqakathekile kabi.
UMnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa le Studio 7 esecholocho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze emaphandleni
izakhamizi zewange lenkayi zibika ukuba izifuyo ikakhulu inkomo lokhe ziqhubeka zicuba, ezinye sizifa njalo ezinsikazi ziphunza ukulandela isomiso sendlala esidalwe enyakenye isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ese-Victoria Falls.
Izakhamizi lezi zithi osekubadida ingqondo yokuba izifuyo ezifa kakhulu ngezimithiyo ikakhulu inkomo ezifa kanye lamatholi ezinye njalo ziphunza. Usobhuku wesiqintini seNduna uMvuthu uMnumzana Paulo Sentini uthi lokhu kuqhubeka kusenzeka loba nje utshani sebuhlumile emadlelweni.
Cina ungasakhanya ukuthi kulendlala le ndaba zemkhuhlane, kule mkhuhlane ebulala inkomo kakhulu ezimithiyo. Ezimithiyo ziyafa ifa zikhutshwa amathole phakathi esiswini, okuthi sokubisela phansi amafamazi emuva, okuthi le ndaba lasikwathi seqeda ngayipha endleni.
UMnumzana Given Moyo, ukhansela wewange kaChechethe, uthi bekuphunza nje sonke isifuyo eziningi zisifa.
Donki yinto esikade sikwathi iyaresista, iyahlala endlaleni, kodwa hhayi seziphinze ziyaphela lazo idonki. Kuyaphela inkomo, imbuzi, okunye kuyaphuza, kuyakutholakala kade kunjani kumithi sokuphuza.
Unkosikazi Alice Ndlovu, isakhamuzi se-BH 11, uthi izifuyo lokhe zizacile, ezinye zisifa.
Anje enkomeni vele kuphandle nje. Enkomeni kuphandle. Thina kithi singcono singabantu. Yabo phuma uphele ubuthi wedlami ngihambe nje kunazibani. Kunazibani laye bonthulana vele yasawulela. Ngcono ngimbizi buya ngapha nazibani. Ubuye la uzokwabanisa lokho lami ngibuye ngithwele ngengcebethu mbiye ninika abantwana.
UMnumzana Jeffrey Sibanda wesigabeni senkayi emathetshaneni uthi kunzima kakhulu endaweni yakhe.
Ezinye bezisifa zizala enxekwe sesikhathi izale kufitholelayo la ilandelife. Eziningi zehlulekile ukuzala, especially zona ezimithiwe zikade zisifa. Njalo wakhala inkomo eziningi lo nyaka zicakile ukudla bezingakutholi. Khathesi ngikhona zingani ziyaqayisuka njani ncikincile, okubangela ukuthi abantu behluleke ukuzisebenzisa emasimini.
Osabambe isikhundla somholi wohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olwe-vetinary eMathebeleland North, uMnumzana Gwinya Ijandire, ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba ziphange zisondele kumadokotela ezinyamazana asebenzela kuzigaba zonke zalomhlubulo ukuze zixhaswe ngolwazi.
When an animal is pregnant, the energy demands of the animal, they increase as the calf is growing inside the womb.
Okwenzakalayo ukuba nxa isifuyo simithi amandla aso ayehla, nxa ithole lalo likhula esiswini, okwenza nxa isizala iphunze, enye iphunze isanda kumitha, enye njalo ihle icube. Kuvamile lokhu ngesimo sendlala le, kodwa ngixwayisa izakhamizi ukuba zisondele emahofisini yethu ngokuphangisa babone odokotela bethu.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-World Food Program ekupheleni komnyaka odluleyo luveze ukuba inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 zafa kusukela ngomfumfu emnyakeni ka-2023 kusiyabamba unhlolanja ka-2024 emazweni agoqela eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leZambia. Kusukela ngaleso sikhathi ziningi kakhulu ezife eMathebeleland ngenxa yokusweleka kwamadlelo lamanzi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokufuya ngenyanga kaMpandula nyakenye lubeke njalo ukuba isabelo seMathebeleland South kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi kusiya kuNcwabakazi kwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3500. UJandire uthila kulesi sabelo isimo besisibi ethi kala mvumo yokupha inani lezafayo. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe kwethulwe nguSithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu leKhisimusi leminye ezaqhutshwa kusasa.
Ngiyimthetha indlovu elokuzalo
Iziphi ingoma owazihlabelayo la?
Yaba ngumakwenzeke baba mabakhulule no umoya wami no goli yakhe.
Kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo? Uyaletha inzuzo, uyaletha uthokoza, usebenza njani?
Mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi, kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile empilweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo. Kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba lokuthi isipho yinto esenhlizweni oyakuthizwa ngisithi uyenze ukhululekile ukuthi kunento yinye oyenzayo kuyenze. Ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuphakanyiswa kwabaculi njengathi abasacathunayo njalo nalenale festival ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le parliament sicele ukuthi cela nani lisincedise ma-ministers yama-bentis bonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame lathi. Akukho lula ukuphakama emculweni ngoba mina senge-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu engisacathula.
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigcila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kule mgoqo ekhona nxa sibaqathanisa labasemadolobheni?
Emaphandleni akukho lula engikubonileyo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to abasemadolobheni. Emaphandleni basemuva kakhulu, esicela kakhulu umncedo nokuthi mhlawumbe kungaba kusemaphandleni kuma-god point kufake izinto ezinjengabostudio ukuthi abantu babekwazi ukuthi banyedisisele.
Leyo bekuyingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi.
Sizwe njalo umculo kaMtombi yabelungu esithi ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi hlala lami. Lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhulule, lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lentaba, la chona lentaba.
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama Ntungamili Nkomo. Namhlanje siphezu kodaba lomsolwa weHarare uBenedict Reuben obotshwe ngecala lokubulala uMaxwell Mahanzu esithi uthe uyisitabane. Sixoxa lolwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe izitabane umnumzana Mojalifa Mukwele.
Kulusizi ukuthi nanko omunye selahlekelwe impilo, omunye sebotshiwe phose uzathola isigwebo somdilikajele ngendaba nje encane ebingadingi ukuthi kuze kufike kulesi sibanga somonakalo ongaka. Kodwa ke eqinisweni uhlala kukhuthazwa, I think abantu siyakhuthazwa zinkokeli, siyakhuthazwa ngamapholisa isikhathi esiningi ukuthi udlame kayisilo olusolva izindaba zethu lapho nxa singavumelani. Nanku-ke kuyabonakala ukuthi indaba encane kangaka igcine nje ithola omunye esweleka, njalo omunye sebotshwa phoseza hlala ejele impilo yakhe yonke.
Zivamile yini izehlakalo ezinje eZimbabwe?
Ya, khona kujayelekile sibili ukuthi kube khona abaphoxa kumbe bahleka abanye besithi bayizitabane. But isikhathi esiningi kujayelekile futhi ukuthi kungabi kuphoxana nje kuphela, kodwa kube lodlame. Ufica ukuthi bakhona basuka batshaywe, balinyazwe, betshayelwa ukuthi bacatshangelwa ukuthi bayizitabane kumbe kuyaziwa ukuthi bayizitabane. Siyazithola lezo izitori lezo zokuthi ukhona olinyaziweyo, ukhona otshayiweyo kungoba ubesolelwa kumbe ngoba kusaziwa ukuthi uyisitabane emphakathini.
Labo ababe bethe bahlekwa kumbe bahozwa kuthiwa bayizitabane libaxwayisa njani?
Isikhathi esiningi umlayezo uyafana ukuthi abantu bangaphindiseli udlame ngodlame, kodwa badlinge usizo especially emapholiseni. Lukhona uhlangothi lwamapholisa oluthiwa i-victim friendly unit olulolwazi njalo oluphatha izindaba ezinje ngobunono obukhulu, kungelabandlululo ukuthi umuntu ngobulili obunjani. Bakhona sibili ukuthi baphathise bayizwe indaba yakho nxa uke wathi walinyazwa, wahlukunyezwa kungenxa yobulili bakho. Uyakhona ukuwalanda amapholisa eZimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, bakhona ukuthi bahlale phansi bakuphathise. Sesike sabona sibili abantu abaningi belandelwa bebotshwa ngamapholisa ngoba betshaye kumbe belimaze umuntu besithi bamsolela ukuthi uyisitabane. Ikanti nje umlayezo kuzulu wonke jikelele ngiwona lo ukuthi khona abantu kumele sifunde njalo sijayele ukuphilisana kungelabandlululo, sisamukela ukuchiyana lokubunjwa kwethu ngendlela ezichiyeneyo zona ezesingaba siyizo.
Emazweni afana leSouth Africa leMelika akumangalisi ukuthi umuntu uyisitabane, abantu abaningi bayakwamukela. EZimbabwe udubo lungaphi?
Izizathu zingachiyana, zingachiyana Nkomo. Kodwa nxa sikhangelisisa imbali, sikhangela kakhulu lesisekelo sombuso welizwe ukuthi imithetho esesisekelweni sombuso welizwe ivele nje yona yahle yama yagxila yavimbela njalo yancindezela amalungelo abantu bobulili bunye ukuthi babe lobudlelwano bokuba kuma-relationship kumbe ukuthi baziphilele impilo ngokufisa kwabo. So imithetho yelizwe ingeyinye yezinto ezenza-ke abantu phandle lapha babe le mbono kumbe esingathi le ndlela engakhwabithekiyo towards abantu bobulili bunye. Ungakhangela emazweni lawo aqambileyo, imithetho njalo izisekelo zamazwe onala ziyavumela njalo ziyavikela abantu bobulili munye, njalo amalungelo abo avikelekile. Usubuya kwelakithi uzafica ukuthi akunjani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mokwele. Siyabonga.
Ngiyabonga lami ngethuba lokuxoxisana lawe.
Sibonge umnumzana Mojalifa Mukwele olwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomongo kusipa uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Uhlelo abaculi bethu liviki silomculi odabuka esigabeni seGaramtata Plumtree umxolisi Mr. Bones Ndlovu yena othole isicoco sengoma ethakazelelwe ngabalandeli bomdumo weRumba ukwedlula ezinye zonke enkundleni yeRumba News Zimbabwe ngenyanga edluleyo. Lo mculi uthole umvuzo we 10,000 rand. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Kwazwela ngekhisimusi uMr. Bones ngengoma yakhe le agqibe ngayo umnyaka elesihloko esithi bangihlangabeze ngekhesi. Uthi ujabule kakhulu leqembu lakhe leGaramtata Finest.
Lento ibonise ukuthi umculo wakhe uyakhula ngoba ungananzelela amavoti akhona abe phezulu mpela kose kunamavoti amaningi avotelwe izingoma zikaDisemba. So kunjabulise kakhulu, ngiyafisa ukuthi uhlale kunje.
Wayiloba ucabangeni lingoma?
Asala phansi ngacabanga ngabona ukuthi abafowethu abaningi bazinathela utshwala kungabi nenkinga, kungase ukuthi inhloso yabo yokufika behlukumeza umama ezindlini mhlawumbe benze izinto ezinto, kodwa kuyikuzinathela nje bekholisa kuphela.
Abangafuna ukunandiselwa kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uma ungabuse eZimbabwe ukwazi ukuxhumana lale number +26371420-7195. Then ngapha eSouth Africa ungaxhumana lo +27172537 +27172537.
Amanye amaqembu aphatheke kulumncintiswano agoqela elensimbi zeJwane lona eliphumele kuzinga lesibili ngengoma yalo ethi ingcinamba kanye lamathonga amahle wona abehamba ngengoma ethi Soft Life. Ingoma kaMr. Bones le ikudlalade lakhe elitsha elilengoma eziyisikhombisa njalo elilesihloko esithi ugobela usagqiza.
Sibonge untungamili Nkomo ngohlelo abaculi bethu exoxa lo mhlabeleli umxolisi Mr. Bones Ndlovu. Singeke hlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngudabo kaNcube. abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele kumbe kuFacebook VOA Ndebele kumbe kuWhatsApp channel VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.